manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 15/2025 makatirira ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pari kutyirwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinogona kunge zviri pamitumbi yakawanda iri kubuditswa pane mumwe mugodhi weStill 14 muSouth Africa. ZANU-PF yave kutenda kuti iri kuendesa kudare reparamende nyaya yekuti bumbiro remitemo revandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varande vari panyanga. Vakakunda musarudzo dzekuMozambique vaDaniel Chapo vatora mhiko yekutungamira nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ekuSouth Africa anoti kusvika pari zvino aburitsa mitumbi yevanhu makumi manomwe nevasere kana kuti 78 vange vakafa vari mugodhi uri kuStill 14 munyika iyi. Vamwe vanhu makumi masere nevana kana kuti 84 vanonzi vabuda vari vapenyu kubva musi wemuvhuro. Asi pari kutyirwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda pane vakafa ava. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti vari kuita tsvakiridzo yekuona kuti hapana zvizvarwa zveZimbabwe here zvakafira mugodhi uyu. Asi pane vamwe vakabudiswa vari vapenyu pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda uyewo zvimwe zvekunyika dzakaita seLesotho, Mozambique neimo muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamunjodzi mutandiri vesangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALOM.
Tirikushamisika asi tiri kubatikana nekuti tinofungidzira kuti upenyu chinhu chatinofanira kukoshesa zvisinei nemacircumstances anenge awanikwa munhu ari. Tirikuona progress yekubvisa death penalty across the world. Nepush yekubvisa death penalty kuratidza kukoshesa kweupenyu zvisinei nekuti munhu nemacircumstances ake akamira dzani. So nyaya iyi iri kutishungurudza. Tinofungidzira kuti paive nenzira iri nani yekudhila nechallenji iripo nekumeka shuwa kuti tagadzirisa matambudziko anosangana nevanhu asi tichikoshesa upenyu. Justice hairevi kuuraya kuti vanhu vafe kana kuti justice doesn't mean kuti vanhu vanofanira kufa. Panogona kuita dzimwe nzira dzekutevedzera mutemo asi upenyu hwaseveka. So I think tinotarisa kumasure kwezviri kuitika izvi tichiona kuti pane nzira yaigona kuve nani yekugadzirisa dambudziko iri.
Tichitarisa kuti vamwe vakaburitswa vanga vari vapenyu vachiti vakabva kuZimbabwe, munotarisirawo here kuti panenge paine vamwe vekuZimbabwe vanogona kunge vakafirawo mugodhi umu? Tiri kuona mitumbi yakawanda yatanga kuburitswa.
History yemining yemuSouth Africa yakazara nezvizvarwa zveregion ino zvakawanda kubva kunana Malawi, vana Mozambique, Zambia neZimbabwe. And zvinhu zvazvina kumira nekuti takawana independence. So hazvisi zvinhu zvinofanira kutishamisa kuti munowanikwa maZimbabweans akawanda.
Ko matambudziko akadai angagadziriswe sei vamutandiri?
Kuadresa dambudziko irori kwaida kuti region inzwisise concept ye migration and ma push ne ma pull factors at a regional level. Dai vatungamiriri ve region ino vaisa musoro pamwe kugadzirisa madambudziko ari kusangana nevanhu. Handifungi kuti taisvika patiri nekuti zvoratidza kuti hamukwanisi kublema South Africa chete. Kune dzimwe nyika dzakatonzwawo kuti kune zvizvarwa zvadzo zvanga zviri pasi pemigodhi iyoyi, asi vakaramba vakanyarara pomwedzi yakawanda. Vaifanira kunge vakatotaura manegotiations neSouth Africa, vakaonesana seregion kuti dambudziko iri idambudziko reregion. Migration is a real challenge.
Vamunjodzi Mutandiri vesangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vachitaura vari parunare vari muJohannesburg, South Africa. Mumiriri webikita South mudare paramende va Energy Mutodi vebato rezanu PF vaudza Studio 7 kuti icho kwadi kuti varikuda kukurudzira dare paramende kuti rikurudzirewo gurukota rinona nezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti bumbiro remitemo riwandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika atonge kusvika madhongi amera nyanga. Vati pane vakafukura hapwa vakakurumidza kuendesa nyaya iyi kuvatori venhau vasati vapedza kuzunza nekuisakura. Vamutodi vari kushanda nava Charles Moyo vechimwe chikwata chebato rinopikisa Residence Triple C vachimirira mupopoma muzilikazi. Vakasarudzwa kutungamirira nyika yeMozambique vaDaniel Chapo vatora mumiko Maputo nhasi kunyangwe vanopikisa vatosimbaradza nyaya yekuratidzira vachiti sarudzo dzakabirirwa. Vatungamiri venyika dzemusadik vakawanda havana kuenda kumabiko ekugadzwa kwavachapo nhasi, asi vatumira nhume kunze kwavasirura Maposa vekusouth Africa vaenda mbune. Mutungamiri weZimbabwe vari sachigaro weSadak vaEmerson Mnangagwa vakatumira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opa Muchinguri Kashiri avo vaperekedzwa nemumiriri weZimbabwe kunyika iyi vaVictor Matemadanda. Kusagadzikana Mozambique kuri kuchirwa kuti kunogona kupa kuti zvinhu zvitange kushayikwa zvakanyanya muZimbabwe sezvo mafuta ekufambisa dzimotokari fertilizer nezvimwe zvichipfuura nekubheira corridor kunyanya. Zvinotengeswa neZimbabwe kunze kunyanya zvicherwa zvinoendawo nekunyika iyi. Zimbabwe haisi hayo iyo chete inoshandisa Mozambique munyaya dzekudyidzana nekutengeserana, asi nyika dzakawanda muSadak kusanganisira South Africa, Zambia, Botswana, Malawi nedzimwe dzinoshandisawo Mozambique mukuendesa zvinhu kunze nekupinza zvinhu munyika idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza.
Pachitiko chanhasi dzidziso hombe iripo ndeyekuti zvinhu zvikasaitwa namazvo zvine zvazvinokonzeresa kusanganisira kufa kwevanhu nekuti vari kugadzwa havo nhasi, asi kubva musi 9 October 2024 panga paine bongozozo ranga ririko kuMozambique, vana veMozambique uye nemapato anopikisa vachiti sarudzo dzakabiridzirwa hadzina kufambiswa zvakanaka.
Takanga tichiona misangano yaiitwawo nana SADC nedzimwe nyika dzakapoteredza, vane here zvavakaita kana zvavari kuita zvinobatika mukuedza kuona kuti mugadzikane muMozambique?
Hazvisi kuratidza sekudaro nokuda kwekuti kuratidzira kuchiri kuramba kuchienderera mberi. Ini ndaifunga kuti dai kwanga kuri kuti misangano yakaitwa uye nekuedza kuyananisa kwaiitwa kune chinobatika chabuda, tingadai takaona vachapo navamuzani vangadai vakambowana mukana wokusangana nawo vakataurirana pamusoro penyika yavo uye pamusoro pezvakaitika zvavasirikuwirira izvo hazvina kuitika takatoona vamutane pavakadzoka muMozambique vakadzoka vachisvikozvigadza kuita mutungamiriro wenyika iyo makakatanwa aya ari kuramba achingoenderera mberi
imo mudonho mukudyidzana kweMozambique nenyika dzakapoteredza zvinosarawo zvimire papi nechimiro ichi
hazvisari zviri pakanaka nekuda kwekuti tinoziva kuti nyika zhinji dziri mukati nesouthern africa dzatingati muchirungu maengland countries anga achinyanya kuvimba nebera corridor inopfuura nemuMozambique kuti vafambise zvinhu zvavo nekuda kwekusagadzikana kuri kuitika uku zvichakanganisa mafambiro ezvinhu zvavo zvavanenge vachida kuti zvifambe zvichienda kunyanza kuti zvitakurwe zvichienda kwazvinofanira kuenda saka zveupfumi zviri kukanganisika zvikuru kwete chete muMozambique asi kuti mudunhu rose resadak
avo vanga vari nyanzvinyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara munyika vari kunyunyuta zvakanyanya kuti vemakanzuru havasi kutambira zvichemo zvavo zvekuvandudza zvimbuzi munzvimbo dzinoendwa neveruzhinji kuti vakwanisewo kuzvishandisa. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano reVendors Initiative for Social Economic Transformation kana kuti VESET mumasvingo nechishanu, vakaremara kunyanya vanoshandisa mawheelchair, madondoro nevasingaoni vakati havakwanisi kupinda muzvimbuzi izvi. Mumwe wevakadai ndivaMoses Chitombo vemumasvingo avo vanoti vakatorega kutengesa pakati pedhorobha nekuti hapana zvimbuzi zvinokwanisa kupindwa newheelchair yavo sezvo misuwo iri midiki uye pasina nzira inofamba nemawheelchair kana kuti ramp.
Totally hakutorina, hatitorina vanika mutauni mese. Ukangobatwa necall of nature uri mutauni is a great challenge kurova kuti wakutosiya business wafambira mutauni kutodzokera kumba kuti bcause hapana panhu paunogona kupinda.
Vamwe vakaremara vano nekuda kweizvi vanotoponera mumikoto kana kuzvibatsira pachena, vamwewo vachimanikidzwa kuburuka pauche vokambaira kupinda munzvimbo idzi, izvo zvinoisa utano hwavo munjodzi. Mukuru webasa musangano runomirira vakaremara reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti vakanguri vaisa zvichemo izvi kumaguta asi hapana chiri kubuda.
Dambudziko riripo nderokuti pamwe kushaya hanya uye nokunzwisisa kuti vanhu vane hurema vari kutambura zvakadii kuti vaone nzvimbo dzokudzibatsira kana necha yauya pavari.
Mukuru wemabasa musangano runomirira vanotengesa mumisika reVSET vasamiwo wadzai vakakurudzira makanzuru munyika kuti vaise mari parutivi yekugadzirisa matambudziko aya.
So isusu seboka reVSET tinokurudzira makanzuru ese kuti pavanenge vachiumbiridza mabudgets avo vatarise nyaya idzodzo dzevanhu vakaremara. Pavanenge vachivaka mafacilities vavake mafacilities anoenderana nekodzero dzinofanirwa kunge dzichinjwa kujoiwa ni vanhu vakaremara.
Meya weguta reMasvingo vaAlec Tabe vachitaura pamusangano uyu vakati kanzuru yavo ine urongwa hwekuvandudza zvimbuzi.
Isusu guta reMasvingo tine urongwa gore rino hwekuti tivandudze zvimbuzi zvedu zvomudhorobha kuti zvikwanise kubatsira ivo vaya vanorama neurema kuti vakwanise kushandisa zvimbuzi zvavo zvimbuzi zviri mudhorobha zvakanaka.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari vemugweru Regular Residence Forum kana kuti GRF vachauswa zoro dzevanoti rimwe dambudziko nderezvimbuzi zvinobhadhariswa mari yakati wandei kune vakaremara.
Tinokurudzirawo kanzuri kuti iite seinoti rijusei mari dzinochajiwa kumapopitini dzakaprivatizwa anenge achifanira kunge achibhadhara. Nekuti vamwe anenge akaremara asi asina mari otadza kuwana access to those facilities.
Meya weguta reGweru vamati Chivhoko vati havo guta ravo rine zvimwe zvimbuzi zvakaiswa zvikwanisiro zvevakaremara kuti vapinde.
Mukasvika pakudzanai toilet rine marembo, even patm toilet rine marembo. Nyaya yanga iripo inyaya yenhingirikiri yekwa accessa maoffices, especially the mayor's office, especially the mayor's parlor kunoitirwa misangano ine chekuita nemabudgets. Ndokwa kusina marembo.
Mutauriri webazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu munyika vaGabriel Masora vanoti hurumende yakaparura gwaro reNational Disability Policy iro rinosungira makanzuri kuti aise zvikwanisiro zvinorerutsira vakaremara.
Tinokurudzira kuti malocal authorities sinzi achipawo rubatsiro runodiwa neveruzhinji kusanganisira vakaremara vave guided nepolicy iyi. Vaparure zvirongwa zvinoita kuti zvivakwa zvavo zvikwanise kuva nezvose zvikwanisiro zvinobatsira munhu wese kusanganisira vakaremara.
Gore rapera muimbi ane mukurumbira munyika akaremara Greatman Gwaze achimiririrwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR akayanisa guta reHarare kudare repamusoro kuti rigadzire zvivakwa zvaro kuti vakaremara vakwanise kupinda. Kunze kwemakanzuru mahofisi akawanda ehurumende munyika haanawo zvikwanisiro zvinogona kushandiswa nevakaremara. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezveutano reWorld Health Organization rinoti chirwere chinokonzerwa nemiremaremwa kana kuti mabeds chinonzi Marburg disease chauraya vanhu vasere pavanhu vapfumbamwe vakabatwa nacho kuTanzania. Chirwere ichi chinopararira kuburikidza nedikita kana mate zvemunhu anenge achirwara. Chirwere ichi hachina mushonga nekudaro chinouraya vanhu zvikamu makumi masere nemasere kubva muzana kana kuti 88% vanenge vabatwa nacho. Chirwere ichi chakamborayawo vanhu gumi nevashanu kuRwanda gore rapera. Mashoko atichangotambira anoti Israel nechikwata cheHamas vatenderana kumbomisa hondo. Izvi zvinonzi zvichatanga nemusi wesvondo. Hamas inonzi yabvuma kuti imbotanga yaburitsa muutapwa vanhu vanosvika makumi matatu nevatatu vayakapamba. Zvinonzi ichi ndicho chinenge chiri chikamu chekutanga kuti hondo imire. Pachazotangawo kuti pange pachiitwawo dzimwe nhaurirano dzekuti hondo ipere zvachose mumazuva anotevera. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe zvakanangana nekubatsira vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano rakazvimirira reTrinity Project Zimbabwe riri kuBulawayo. Sangano iri riri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira nyaya yekuvabatsira nemagwaro ekushandisa nezvimwe. muku zia nezwe nya ii Jonga Kandemiri we Studio 7 abata vanoona nezwe zvirongwa musangano iri muzvare Tarisai Dengu kuti tinzwe zvizhinji. Tine urombo regai timbo gadzirisa mishina yedu kuti tikupei iyo nyaya ina Jonga Kandemiri achitaura neve Trinity Project Zimbabwe. Asi makaterera ku Studio 7 munokwanisa kunzwa na udzedu maneru ega ega nenguva dza 7 kubva musuwe muvuro kusvika musuwe svondo pamasaisa anoti 909 am 6175 7255 pa shortwave. Vanoda kuterera Studio 7 tinoku kurudziraiwo kuti munge muchiendawo pama WhatsApp pages edu patinenge tichikupai nhau. Iko zvino ngatichidzokera kunyaya yatiri kupiwa naJonga Kandemiri achitaura nevanoona nezvezvirongwa musangano reTrinity Project Zimbabwe muzvare Tarisai Dengu.
Isusu seTrinity Project tine maproject akawanda atinoita kubatsira vanhu vese muZimbabwe nevari kunze kwenyika, tichibatsira vana, anamai nana baba. Tinovabatsira tichivapa legal advice kuti vanofanira kuita sei kana vasangana nedambudziko recertificate ringava dambudziko rekuti mwana anofanira kutorwa nemumwe mubereki aende kunosangana nemubereki wake anenge ari kunze kwenyika. Tichibatsirazve nenyaya dzemainheritance rights dzekuti mubereki ashaya senini nhaka inofanira kuenda kana kuvana kana kuna mai vanenge vasara. Patinoona kuti munyika yedu iyi inogona kuenda kune munhu asiri iye anofanira kutora chinhaka iyoyo, saka isusu tinobatsira nezvakawanda.
Munobatsira sei panyaya yemabirth certificates, magwaro ekuzvarwa?
Ndichapa example yekuti kuti mwana azvarirwa kunze kwenyika anenge azvarirwa ikoko anokwanisa kuti awane birth certificate yemuZimbabwe ezve mumwe wevabereki vake ari muZimbabwe nechikumbana chidescended by birth anditi. Saka anokwanisa kuti akwanisewo kutoriswawo birth kana vachishuvira birth rekuZimbabwe, anokwanisa kuenda kuembasi inenge iri munyika iyoyo kunenge kuchigarani mubereki. Mubereki ndiye anoenda ikoko kuembasi consulate office onoapplyira bepi yemwana. Pane mari dzechibatati haisi mari yakawanda theni osvikoogadzirwa futi chibepi remwana ikoko. Oho anokwanisa kufila kana fomu raanokwanisa kufila ikoko chekuti mwana mibva ari kugara kuno asi akazvarirwa kunze kwenyika. Isu tinokwanisa kuti tiudze kuti aiwa enda ikoko kuembasi unofilirwa fomu rinobvumira munhu ari kunoko kuti akwanise kutorera mwana bepi. Saka fomu racho anokwanisa kuritumira maybe neDHL or nedzimwe nzira dzakasiyana siyana rekuti munhu anenge ari guardian kuZimbabwe akwanise kunotora bepi yemwana ende kunoku vanobhadharisa 15 days chete. So ndio zvimwe zvatinobatsira especially nyaya dzemabirth certificates.
Ko zvimwe zvamunobatsirawo nazvo zvingadiwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Kune zvimwe zvekuti vabereki vanogona kusepareta vasingasanzwisisani, asi muchiona kuti mubereki maybe anenge ari kunze kwenyika maybe mumwe ari kune imwewo nyika asi mwana akigara maybe nambuya kunoku kuZimbabwe maybe mumai vari kushuvira kuti mwana auye kupi kunze kwenyika ikoko. Saka kune maapplication inonzi guardianship inokwanisa kuti ibatsire chii, ibatsire mai ava kuti vadii vanoita even vari ikoko tochimbokomunicata vari ikoko kuti mwana akwanise kuti awane visa kuhome office atevereke mai vake. Sometimes unoona kuti maybe mwana uyu anenge ane nseni yababa vake which means anenge achida consent, but nekuti vana ava vachanzwisisani pakusangana apo then baba vai voti hainini handibvumi kuti zvite zvakadai dai. Saka inyaya yacho inenge yakuitwa application yoenda kumacourts kuti mwana akwanise kutravela aende kunze kwenyika. Kune so custody ndiye kuti unozvimiririra uri iwewega kuti uri baba kana mai.
Vanenge vachidawo kubatai vanokubatai papi?
Tine masocial media handles atinoshanda nawo, tiri paTwitter @TrinityProject4 then tine Facebook TrinityProject-Zimbabwe Zimbabwe website yedu yeTrinity www.trinity.org.zw. Tine YouTube Trinity Project Zimbabwe. Tine namba idzodzi dzamafona +26378689 0800-7718. Kune landline +263-881-508.
Avo vangwari vanoona nezvezvirongwa musangano rakazvimirira reTrinity Project Zimbabwe muzvare tarisai dengu vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kupa nhoroondo yeutungamiri hwavo uye mabasa avakabata pavakatungamira nyika makore mana adarika. VaBiden vari kutarisirwa kusiya basa nemusi wemuvhuro pachagadzwa vaDonald Trump avakasarudzwa muna mbudzi kuti vatungamire nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mchanganyayo weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paDevraya University vaElliot Masocha.
Vachataura nezvinhu zvakawanda chaizvo zvinosanganisira nguva yavanga vasiri president weAmerica asi vachisevenzera hurumende yeAmerica yatinoziva kuti munhu wakashanda kwamakore anosvika 50 muhurumende vari member yeSenate. Saka hongu vachataura kutungamira kweAmerica pasi rose, ukuru hweAmerica pasi rose hwavanga vachitaura ivo kuti hwanga hwaakuita zvinyeke nyeke asi ivo vakahusimbisa kuti pana matambudziko kungava kupi mhiri kwamakungu America inenge ichionekwa iriyo iri mberi namazano nebetsero nemari pamwe chete nokusimbisa ukama usahwira noushamwari hweAmerica nedzimwe nyika nokuti kusimba kweAmerica kwavachataura vaBiden kunenge kuri kusimba vokweshamwari dzavanenge vakaita namaorganization avakajoina vakasimbisa ukama sana NATO kuEurope uko.
Semaonero enyu, zvii zvavachange vari kutaura pamusoro pemabasa avanoti ivo vakagona panguva yavanga vari mutungamiri wenyika?
Vachazvirova dundundu kuti vakaita shamwari dzeAmerica dzakawanda vakasimbisa shamwari idzodzo vakasimbisa zvekare utongi hwejechetere muAmerica munomu napasi rose pamwe chete nokuinda kunopedza dambudziko reCOVID-19 yavakapinda iripo nezvinhu zvavakaita zvomutemo wokuisa mari kuvakurudza angava marodzi angava maairports. Vachataura futi namaonero angu matambudziko avanovona mberi kunoinda uko kweAmerica. Vachakurudzira mhuri yeAmerica nepasi rose kuti kushanda pamwe ndiko kuga kunoita kuti matambudziko makuru angava angaonekwa muAmerica kana kuti pasi rese ange achikasira kupedzwa.
Tinoona kuti iro vhiki rino ndo rekupedzisira vari mutungamiri wenyika uyezve nemusi wemuvhuro vaDonald Trump vachange vachigadzwa semutungamiri mutsva. Zvii zvinoitika panguva inoyi pakamirirwa kuti pagadzwe mutungamiri mutsva?
Panguva inoyi zvinoitika ndozvokunatsokuona kuti zvirongwa zvose zvokutambidzana masimba zvingava zvaitwa here zvichienderana pamutemo. Vari kuzopinda vacho navaDonald Trump vanohwisisa here zvavanofanira kunge vachiita. Saka inenge iri chimbi chimbi kudzidza kune kwakawanda vachidzidzisana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paDevraya University vaElliot Masocha vachitaura naMarvelous Mchanganyauye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Vateriri, musa kanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi che Diaspora Forum. Apo tinenge tichitaura nezvarwa zveZimbabwe nezvekufa kwevanhu vakawanda mugodhi kuStilfontein muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Pari kutyirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinogona kunge zviri pamitumbi yakawanda iri kubudiswa mugodhi kuStilfontein muSouth Africa. ZANU-PF yoendesa kudare reparamende nyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. Tashka kumagume chirongwa chedu chanasi. Anoko ni kane mfaro ndinu enyo Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Duksi ya emina taboka nguwe, mna uze, isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA ndebele.